Hello, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. I'm your host, Jonga Kandemiri, saying Happy New Year to you all. Today on Live Talk, we are discussing New Year celebrations, wishes and expectations for the year 2025. But first, a look at what is happening here in the United States of America. Volunteers and supporters connected to former President Jimmy Carter's philanthropic efforts in his long post-presidency mourn his passing. VOA's Ken Farabo has more.
Suzanne Taylor from Buffalo, New York, admits she isn't handy.
Really, I have no building skills. I'm terrified of flying.
But when she went online to donate money to help Habitat for Humanity's recovery efforts after the 2005 Kashmir earthquake in Pakistan, something caught her attention.
And the banner ad said, now accepting applications for the what was then Jimmy Carter Work Project in India, and it struck me like a bolt of lightning that that was what I was supposed to do next.
Taylor volunteered with Habitat for Humanity to build houses alongside Jimmy Carter in India in 2006. She participated in a dozen more building projects hosted by the former president and his wife, Rosalind, around the globe.
So when you ask me if it's because of the Carters, that is the only reason I got involved.
The Carters spent a week each year building houses for Habitat for Humanity. The other 51 weeks were spent in the service of their nonprofit Carter Center, which fights disease, builds hope, and wages peace throughout the world. Something Chris Jones of Portland, Oregon, didn't know when he was looking for an organization to donate money to. Jones and his wife Barb were impressed by the center's financial management.
Turns out, I didn't know this at the time, but Jimmy Carter's quite the penny pincher, and he kept a close eye on how funds were spent.
Jones not only sent money to the Carter Center over the years, but also participated in one of its key democracy programs, election monitoring.
There was the Tunisian Arab Spring elections in 2014, and I got the call saying, hey, can you be in Tunisia in the next couple of weeks for this mission? And I jumped at the chance.
Jones later joined the center's election monitoring mission in Liberia in 2017. He's grateful that the Carter's global humanitarian work offered him an opportunity that transcended financial support. He says his election monitoring work was transformative.
Monitoring polling stations, watching the counting of ballots really gave me a appreciation of how the democratic process works in these countries.
Jones says Jimmy Carter would welcome being remembered more for what he did beyond his years in the White House.
But I think his proudest accomplishment was the Carter Center. I really want the world to remember how transformative he was and how much good he's accomplished.
Suzanne Taylor plans to continue volunteering with Habitat for Humanity and the Carter Center. She says among the greatest tributes to the Carters are the many supporters participating today and in the future who have never met either Jimmy or Rosalind Carter in person.
There are new people who are coming on board as donors and followers and builders.
The Carter Center has monitored more than 100 elections and continues to fight neglected tropical diseases globally. The parasitic guinea worm, which once infected more than 3.5 million people, is down to fewer than 20 cases. The complete eradication of the disease was one of Jimmy Carter's signature efforts with the Carter Center. Kane Fairbaugh, VOA News, Chicago.
Mumusha webudiriro muHarare maita dambudziko remafashamu etsvina muzvimbuzi chipinda muchikoro cheGlenview 2 High zvinonzi zvinogona kukanganisa kuvhurwa kwechikoro ichi panodzokera vamwe vana kuchikoro musi wa 14 mwedzi uno. Mutoro wedu wenhau Tobias Mudzingwa ashanyira chikoro ichi ndokuita hurukuro nakanzura weward 30 muGlenview vaCharles Chidhagu pamusoro pedambudziko iri.
Zita ndiri kansela Chidhagu, ndiri kansela wa ward 30 muGlenview North. Fanova vaita pakaita dambudziko resuwa and rakwanisa almost a month. Then suwa yakaitika yakabata nzvimbo inokavha first drive kusvika na Willowville ichibata 13,000 wese 88 crescent, second cycle 77 crescent. Ndonzvimbo dzakaafektwa ne blockage panapa. But then panapa takazoita initiate kuti power machine excavator kuti so izochera because my pipes edu machine zvachoni akarohwa nemagasisi and akato even manhoi iri kutovakwa inyu manhoi iri kutoitwa bhozi yanga iri yakakolapsa so mufunzo wekunzi pachange papera iri panovhura zvikoro panenge papera enda hope nhasi masikati suwa inenge yakutotanga kudii kutofamba bhozi ipapo akatongoita paari kupinza masimba muri kuona aakutoenda kunoandloka the choke then andloka it means mvura suwa yakutanga kufamba area yese yakaafekta bhozi the line my lines esi anoya achidira pana umva aenda kuenda kufewa
pane machances here kuti apa chero pagadzigwa kansela inogona kuramba ichiputika sezvo tichiziva kuti Glenview inzvimbo inogara ichingoputika masoja
ya zvokuti nditi hangu pakanga pagadzigwa inomva yasitopa kuputika handidi kuti ndinyaya yekunyepera vanhu chikonzero zviri pasi pevhu hatinyatsoziva because mapaipe anogona kunge atokolapsa probably 200 meters from this point anogona kutotanga futi kuita problem so tinongotarisira kuti kana achinga fight after another problem tikasire kuenda ipapo tinoita chi tono action pano kuti vanhu vatange vamburwara kana kuti vaita chipaita matambudziko so ndobedzimwe yakiri yatinayo asi kunditi zvipange pagadzirwa izvi zvezvanaka handiti ndinyanye kunyepera vanhu.
Let's take a short break. Please stay tuned. We'll be right back.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
For those that have just joined us, please note that we are streaming live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We are also live on YouTube, VOA Zimbabwe. Zimbabweans at home and in the diaspora today joined the rest of the world in celebrating New Year's Day. Most people hope that the new year will bring with it some fortunes as 2024 was a tough year. What are your expectations? To discuss this, we are joined by Mr. Rafael Mutombeni, a Zimbabwean living in Dallas, Texas, here in the United States, and Mr. Takashida Chigodora, a Zimbabwean based in the United Kingdom. Totanganemi, Mr. Mutombeni, welcome, Mr. Mutombeni, to the show.
Yes, sir.
And Mr. Chigodora, welcome to our show.
Thank you, sir.
I'm wishing you a happy new year all, and I hope that all your expectations and wishes will come to fruition. And let me start with you, Mr. Chigodora, no, Mr. Mutombeni. Let me start with Mr. Mutombeni. How did you celebrate the new year?
Well, the new year was okay. It was mild. We stayed over to watch the cities around the world come through. And until our city came through, we usually come a little bit late. In Dallas, we had staged a show in Austin, Texas. That's where the show was at. It came right 12 midnight after New York.
Mm. And as a family, how did you celebrate, besides watching all these other fireworks and all that was being beamed on TV?
Well, we were home, and we were just a family, and we're just preparing for this day today, where we have friends and relatives coming to just celebrate together.
Thank you so much. Please do stay on the line. Mr. Chigodora, how did you spend your day in Britain?
It was a quiet day, as you know. A New Year and Christmas are the quietest day of the United Kingdom. They value it quite well. So we were home and waiting to see the year coming. And actually, we didn't go to London to see the fireworks, London Eye, but we watched it live on TV. And also the locals, when they were out there throwing their crackers, and even our grandchild was thinking maybe people were being burnt. But it was interesting, and we were home. Yes.
Mm.
Thank you so much, and I hope you enjoyed yourself as well.
Well, I'm enjoying it. Talking to you here, I'm at work, and I also watched some of the fanfare around the world when these different cities celebrated. Let me go back to Mr. Mthombeni. Is there any difference between celebrating New Year outside Zimbabwe and celebrating it in Zimbabwe? I want you to respond this in isiNdebele.
Yeah, kulomehluko sibili omkhulu obonakalayo lapha ukuthi sithakazelela njani ukuqhamuka komnyaka. Ekhaya kula ma fireworks kakhulu, kodwa ke kula mabhimu lamagapha lani okuthaywayo, kuthiwa kuqanyulwa umnyaka ngokuthaywa amagapha lamabhimu. Kwesinye isikhathi kugcine kusenza ukuthi kube nengcekeza, kanti-ke njalo kube lokufa kwezinto ngenxa yokuthi umnyaka uyaqamuka. Seselamabhimu lana amazenge ekhaya asasobachaya sibili azabhoza bhoboke. Yumahluko ngiwubonayo, kodwa ukuthokoza ukhona ekhaya lakho. Abantu bayathokoza, bethokozela ukuqhamuka komnyaka. Kule iminyaka kusiza ngapha, abantu bese bengathi baya e-church, bayeqhamula umnyaka bese-church, bese bebuyela ngekhaya, kumbe babele all night prayer njengakhona lokho.
Mm. Thank you so much. Please do stay on the line. Vachigondora, pane musiyano here wamungati, dai ndiri kuZimbabwe zvangu panguva ino yekupinda mugoredzva. Sezvakazvitaurwa navamutombeni kuti kuZimbabwe kune kuchirohwa mabhini, kunorohwa mapoto, kunodinzwi, vanhu vachipembera mabhero edzimotokari achiridzwa. Pane zvamungati here musiyano wamungati, dai ndiri kumusha zvangu pane zvandandiri kuno kuUK?
Zvinotenda. Musiyano uripo wakanyanya. Sekutaura ndaita kuti takatemberera takagara mumba tichiona pachitivhitivhi zvaiitika kuLondon. Kumusha tinenge takaungana, taenda kumusha. Izvini hatainyanyoitira kumaguta, taenda kumaruva kumusha chaiko chaiko. Makagara pamwe munenge muri muchimbonoridza maredhiyo muchididi muchifara nemhuri. Inguva yekubatana semhuri, and kunonzi kuta reunite. Iye zvino izvi kuno ndezvako wega rumba mako. Kana uinewo shamwari inogona kuzouya, ingauyawo. Asi kana uri kumusha kumusha, ndozvandingataura. Tichitanga goredzva uri kumusha, ndosaka kazhinji-zhinji munoona kuti vanhu vazhinji tinotodzvam kuenda kumusha paChristmas tozodzoka after New Year, nokuda kwokuti tinenge tichipemberera takabatana nevanhu vatine ukama navo.
Mm-hmm. Saka iyi nguva yekuti dai vanhu vanga vachibatana pamwe chete, vachitandara, vachidya, vachita mabiko nekudzosa ndangariro, vanhu vachiyeuchidzana kuti uchayeuka here apa pataidai tichitamba tichidai, zvinonzwisisika. Nokuti kana isuwo kuno tinosanganawo nazvo dzimwe nguva dzekuti unombosuwa kudai ndandiri kumusha. Let me go back to Mr. Mthombeni. Mr. Mthombeni, many people expect a new year to bring in good fortunes and many other positive things, but some end up forgetting that for them to achieve that, they have to also work hard. What can you tell them to do to achieve this in 2025?
Yes, 2024 has been a challenging year. it wasn't a year that was easy. In most of the world countries, it has been a year compounded with droughts and some incidences where we had extreme weathers. The weather, like in these countries over here, there have been extreme weathers where you get surprised. The floodings and droughts, fires and stuff like that. And if we look at the life in general, it has been not been easy, and there have been a lot of ups and downs. When we usher 2025, in hope that there will be something new that is going to come up. For example, in the United States of America, in the next 20 days, we're going to have a new president. We don't know what is going to come up, and but there is hope that there will be something better than what it was before. And generally, if I focus to my country, Zimbabwe, the hope should also be there. The rains delayed and the droughts were prolonged, and then the rains have started, but it hasn't covered the whole country. And then we are just focusing on having hope that at least there will be a break from this drought that has been there in Zimbabwe for over 2-3 years now.
Thank you so much. Please do stay on the line. We are now joined by Mufundisi Richard Moyo, vari muHarare pane inonguva, and not kwete muHarare, vari muZimbabwe pane inonguva, and ndinofungidzira kuti vari kuchiredzi. Regai tinzwe kuti vari kupi. Mufundisi Moyo, togamuchirai pachirongwa. Tinotenda mufundisi. Vateereri vangada kuzwa kuti kutaura nemi muri kupi?
Vateereri vari kutaura nemi ndiri kuno kuchiredzi East Constituency, niye tetesi Sumbanje pamaxidom paginswed panobikwa Petwe Sugar.
Nhasi maripedza sei zuva iri rekupinda mugore dzva
ra-2025? Zuva ra-2025 taritanga zvakanaka, asi kuti ndichitarisa kunzvimu kuno kwatiri kwakuchitisa singaiti. Saka kutaura kudai veruzhinji vari kuungana, zvatoti kuti makrisimasi ekuno kuZimbabwe akasiyana kune dzimwe nyika. Vanhu vanonge vachiungana pakasiyana-siyana, vanhu varatidza kufara kunyange aira zvakanaka nekuti hakuna mvura. Vanhu vanenge vakatiwa zvikuru, kunyanyanya vakuru navadiki, nekuti zvekudya zvacho zvaiekutinesekwa zvakawanda nenyaya yekushaiwa mari. Zvinhu hazvina zvekumira zvakanaka, asi munenge zivawo kuti chimene chimwe chine nguva yacho saizvozvo. Nekuti tishandisa kadizi nepandiri apa ndifunga mukanzi wavo kuti hai ndikunei kudazaitiunei akufambira kunoko mase vadati vakaungana vamwe vakuenda ndeveshiiaifamba kuhondi vari kuenda zvese paage yandikuona apa inotanga pama zanoti 8 years 10 years vechidiki vatikuona kwaadati vanhu vana vanodati navo varasha chika nemagariro nekuti vari kuenda kunze dzekutandarira vachitenga zvinodhaka zvamimbotora zviva zvekuti vechidiwa vechidiki vaarasika. Handioni vabereki vachigona kugona kudzora vana uchiona kuti mapurisa ari padhuze haagoni kupfuura kana kuudza vanotengesa zvinodhaka kuti vana vasiye zvinodhaka nekuti nyamwe vamwe vaafrica acho ndaanenge ane mabhizinesi. Saka zvinoreva
tinotenda, rambai muri parunhare. Regai ndiende kuna Mr Chigodora. Mr Chigodora, you heard what Mr Richard Moyo just said. He mentioned something that many Zimbabweans are saying it's now like a scourge in Zimbabwe, drugs and alcohol. This is 2025. What can you tell Zimbabweans, especially those young ones that are consuming drugs, hard drugs and alcohol to the extreme?
Maita zvakanaka. Vauya nemusoro uri pamoyo pangu as well. Especially inini zvangu ndinowanza kunga ndakatarira ku mwana wechikomana, the boy child. Iyoyo ndiyo reality yatinayo kumusha. Tonzwana mutoriro zvizvi zvakawanda wanda. Chakutongodiwa ndechekuti izvo savabereki, savakuru, savanhu vari mumatunhu, ngatiisei musoro pamwe chete. Ndaitaura nemumwe shamwari yangu ndine zuro achinditi izvo ukawana muZimbabwe kwese kwese kwaari kahunhu kanenge karasika. Inini ndikafunga ndikati aiwa, asi chandofunga ndechekuti munhu akasava netariro anogona kungoita zvese zvese. Izvozvo ndo zvatiri kuwana muvana umu, kuti vana havasisina tariro yekuti kana ndikange ndava mukuru ndichaitei, hakuna mabasa, hakuna. Saka I think the fundamental ndeyekuti we need to come back to the boy child. Ndosaka inini muna 2025 ndinoti Champions Network TV. Ndirikuda kuvaka mukana wekuti ngatiuye titaure about men and boys. Sometimes tine varume who are trapped, vana vadiki vaamumutumbi wevanhu vakuru. And uye varume vanhu ndokuda kuti vane vari mumutumbi wevanhu vakuru ivo vari vana vadiki.
30 seconds, so that because our time is running out.
Saka I think the bottom line ndezvokuti ngativakei hunhu hwevana vedu.
Let me go to Mr. Mutombeni. You heard the topic, Mr. Mutombeni. Many young Zimbabweans. Oh, just hold on, Mr. Mutombeni. We have your caller. Hello? Hello? Tine muteereri makadi?
Ndinofara baba makasimbe.
Ndakasimba richiti makorokoto egore dzva. Muri kupi?
Ndiri kuMozambique, ndiri paBeira.
Zita ndiani kana muchida kuti vateereri vanzwe?
Hello.
Zita ndiani?
Ndinoitwa Tafadzwa Mutasa.
Taurai tinzwe mukoma Tafadzwa Mutasa.
Yes.
Mukoma taurai tinzwe.
Hello.
Taurai tiri kunzwai?
Right. Tinotenda Mwari vatipa mukana iwoyu wa 2025. Tinozva kuti 2024 anga akaoma zvikuru. Igore ranga rakaoma, ranga risina kunyatsoti tsvikiti mukufamba mune zvematongerwo enyika, mune zveupfumi, zvakanga zvisina kumira zvakanaka. I hope munhu wese ari kushuvira kuti 2025 I think igore rakanaka. 2024 akanga akati afecta nenzara, zvinhu zvipinge tingati kwanga kune zvipingainiri, zvipingaidzo zvakati wandei.
Tinotenda
zvakatibata pagore ratabva pamashure apa.
Aiwa, tinotenda zvikuru Mr. Mutasa. Thank you so much. Tiri kushuvirai kuti gore ra2025 richange richizadzisa tarisiro yenyu neshuviro yenyu. Regai ndichidzokera kuna vamutombeni because our time is running out. Mr. Mutombeni, you heard what Mr. Chigodura and Mr. Moyo just said, the issue of drugs in Zimbabwe. And many youths that are taking drugs and alcohol to the extreme are blaming unemployment and economic hardships. What can you tell them with regards to the 2025 and the expectations, and also what the government can do to address this?
Well,
ngingazi khona apho ukuthi ngingakuqalisa ngokuthini, kodwa ke eqinisweni ukuthi kuyenzakala kakhulu ukuthi abantu abancinyane baphathekile kakhulu kuko konoku izidakamizwa lezi. Ngithanda ukuthi ngixwayise sibili khonapho ebantwini abatsha ukuthi hayibo. Yesizama ukubalekela lezi zinto ezizidakamizwa ngoba ziyabulala umzimba, ziyabulala ingqondo, ziyabulala impilo, ziyabulala umuntu ukuthi abe ngumuntu yena ngokwakhe, ukuthi akhangele into angaba yiyo yona empilweni njengomuntu. Yebo, kuliqinisa ukuthi abantu abatsha okubenza benze lokho okunengi ukuthi abasebenzi. Imisebenzi kayikho, bathona sebehleze emgelweni besenza lokhu lalokhuyana ngoba bengekho emsebenzini. Siyacela ke lo hulumende ukuthi akukhangele khona lokho ukwenzela ukuthi kube le situation eyenza ukuthi kube conducive to do business in Zimbabwe. Ukuze kube lama investors angeza ainveste, abantu babuyele emsebenzini, ama factories avulwe. Ngoba nxa ilizwe lisiba le export lisenza ukuthi lenze izinto ziphume ngaphandle kwelizwe, imali izaphenduka njalo ize elizweni ngezinto ezithengiswe.
Thank you so much, Mr. Mthombeni. Let me go to Mfundisi Richard Moyo. Shoko renyu ramungasira vana veZimbabwe, imi muri mfundisi, chii chamungataurawo semukuru wekereke tichitarisa
2025?
Mr. Godora, what's your message, your last word to Zimbabweans?
I think Shokorangu reku pejisera kuma Zimbabwe ndi no uya pa shokore nanti inisi tisu trimu media tinotara about the communication kuti I think ngati sei mashoko anovaka pamasaisai apo. Ngati sei mashoko anokurudzira, mashoko anopa hope kuvechidiki wedu kuti tikakona kuvapa mashoko ane tariro zvinogona kuvapa shungu dzekuti vakwanise kuti vangasiyane nezvavari kwaita. Asi kana tiine vari padhuze nesu vatinoziva, ngatibatsire. Zvinonzi tibatsire munhu one at a time, then we can konga hatigonobva tangopedza vese, but wese kana une mwana womukoma, mwana womunin'ina, mwana wehanzvadzi, ngativabatsire kuti vakwanise kuita go away from the drugs. Aya ndo mashoko angu.
Thank you so much. And as always, we say time is not on our side. I want to take this opportunity to thank our guests, Mr. Raphael Mthombeni, a Zimbabwean living in Dallas, Texas, here in the United States of America, Mr. Takazvida Chigodora, a Zimbabwean based in the United Kingdom, and also Mufundisi Richard Moyo, chizvarwa cheZimbabwe, vanogara muSouth Africa, asi tataura navo vari kuChiredzi kuZimbabwe. Toda kuvatenda, tichitendawo zvakare kune vateereri vose vakwanisa kunge vachipinda muchirongwa nevaedza kuti vange vachipinda muchirongwa. Tinoti aiwa, iwai negoredzva rakanaka. Happy New Year. And signing off in Washington, I am Jonga Kandemire.